Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro ndira 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Handisi mutauri weprovhinsi zvangu, asi zvandanzwa ndezvekuti provhinsi yedu ichanyorera kuvakuru ichivakumbira kuti vachaneta vaitwe national hero.
Vaimbo vegavhuna wedunhu reMashonaland West vaPeter Chanetsa vanoshaya. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika neupfumi dzoyambira kuti zvino mugore ra 2017 zvichatonyanya kuoma munyika zvichikonzerwa kunyanya negadziriro yesarudzo. Dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti kurambidzwa kupinda munyika kwegorosi rakagaiwa kuchapa kuti mitengo yechingwa ikwire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo wagavhuna wedunhu reMashonaland West vaPeter Chanetsa vashaya nhasi kuchipatara cheparenyatwa muHarare mushure mekurwara nechirwere cheshuga. Vakuru vebato rezano PF mudunhu reMashonaland West vanonzi vaita chikumbiro chekuti vachanetsa vaitwe gamba renyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yezano PF vachimirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza.
Ichokwadi vachanetsa vashaya nhasi muHarare kuchipatara kuHarare. Vanga varwara kwenguva yakati kuti, asi vakazonyanya kurwara kubvira musi wa23 December. Saka vanga vachinya kubatiswa sekunzwa kwedu nyaya yediabetes neBP, saka ishuga. Saka ndozvimwe zvinenge zvazovasvitsa kuti vachitisiya nhasi.
Imiwo sedunhu reMashonaland West muri kuisa here chikumbiro kuZanu PF kuti vange vachivigwa kumarinda eHeroseka?
Iye zvino ndanzwa kuti ndo zvatiri kuita seprovhinsi. Handisi mutauri weprovhinsi zvangu, asi zvandanzwa ndezvekuti provhinsi yedu ichanyorera kuvakuru ichivakumbira kuti vachanetsa vaitwe national hero. Sezvo muchiziva kuti vachanetsa vakanga vari kuhondo, vakasevenza zvikuru vari kuhondo, vachitsvagira magamba edu zvekupfeka zvekudya. Vakabva ipapo vakagara kuMozambique, vakambenge vari kuTanzania vakaenda kuMozambique. Vakatumwazve nebato kunotimiririra kune dzimwe nyika. Paindependence vachanetsa ndo vakanga vari chief of protocol kuna vanga vari prime minister president wedu waMugabe nguva idzodzo. Saka vabva ipapo vachanetsa ndokuzosevenza vari governor weMashonaland West ndokubva vazoretire zvavo. Iye zvino yanga iri nhengo yedu yecentral committee, saka vanga vari nhengo yecentral committee kwenguva yakareba. Saka ndioni pane chinovatadzisa kuti vakuru vedu vavadeclare national hero.
Iko zvino mungaziva here kuti vanhu vakaungana kupi?
Iye zvino ndanga ndichitaura navaziyambe ziyambe MP wekwaZvimba vaenda kumukumba kwacho kuHarare. Vandiudza ivo kuti vanhu vakaungana ikoko nokuti zvinhu zvangoitika nhasi ende nhasi holiday kuno kuZimbabwe. Saka shoko harisati ranyanyofamba kwakawanda, saka tichatozoona mangwana. Saka nokuti vane dzimba nhatu kavachanetsa kuHarare, vane purazi kuconstrendi kwangu kumakonde uko, vane musha futi kuHurungwe. Saka tichazonzwa nemhuri yacho kuti vanhu voungana kupi munguva yekuteera iyi.
Nhengo yeZanu PF vachimirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7 kuMakonde. Mune imwewo nyaya, mutungamiri wesangano revadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vatinotenda Mungu vanoti vadzidzi vari kunetsekana zvikuru nekushaya kwevakambotungamira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe muna 1990 na 1991 vapo Machimosva. Vachimosva vanonzi vakadonha vachibva vashaya kuSouth Africa nezuro musi wesvondo, uye hapasati panyatsozivikanwa kuti chii chakapa kuti vashaye. Vachimosva vanga vave kushanda kuSouth Africa kwakare kukambani inonzi Exora Resources. Vachimosva vakadzingwa paUniversity of Zimbabwe mushure mekuratidzira vakazonopedzisa zvidzidzo zvavo vave kuSouth Africa. Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro kutanga kushanda kwemutemo unorambidza kupinzwa munyika kwegorosi rakagaiwa uyo wakatanga kushanda nezuro pasi pestatutory instrument 64 iyo inorambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvinobva kunze. Sachigaro wesangano iri vatafadzwa musarara vanoti nhengo dzavo dzanga dzoburitswa mubhizinesi nekuda kwefurau yanga ichipinda munyika ichibva kunyika dzakaita seMozambique, iyo vanoti hairi migorosi asi yanga ichitengesera Zimbabwe furau yekubika chingwa. Vanobika chingwa vanonzi vave kutochema chema nemutemo uyu vachiti uchakonzera kuti mutengo wefurau ukwire munyika. Zvinonziwo vanogaya upfu vakatokwidza mutengo wetsaga refurau rinorema makirogiramu 50 kubva pamadhora 25 kuenda pamadhora 32. Ngatinzwei vamusarara vachitsanangura.
Tanga tine dambudziko reflower yanga ichibva kune dzimwe nyika kunyanya iri kubva kuMozambique iri pasi pechirongwa chebilateral trade agreement, icho chinoreva kuti nyika dzimbiri dzinenge dzasainirana dzinenge dzaakuti zvese zvagadzirwa imomo zvinenge zvichienda vachitengeserana pasina muripo wezvipi. Saka mukatarisa nyika yeMozambique hairi megorosi, yanga ichitora gorosi kubva kune dzimwe nyika yogaya yotitumira. Zvinova zvinhu zvanga zvichityora chitsidzano chemutemo webilateral trade agreement weMozambique Zimbabwe trade agreement. Saka tinova nokufara kukuru apo patakaona gurukota rezimari vachinamata vachitaura mubhajeti yavo kuti zvese zvichamiswa havachabvumirwa kuti vaunze flower iri pasi pechibvumirano, asi kuti iwoyo zvichipinda ichityorohwa nemutero wejute unova zvikamu 20 pamuzana.
Avanga vari sachigaro Grain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti danho rehurumende rekurambidza kupinzwa munyika kwegorosi rakagaiwa richatoita kuti mutengo wechingwa ukwire. Ngatinzwei vachitsanangura.
Maonero angu ndeyekuti zvinogona kukanganisa zvinhu zvakawanda zvokonzeresa kushayikwa kwechingwa uye kukwira kwemutengo wechingwa, nekuti wheat iri kugaiwa munomo inenge ichigaiwa nemutengo uri pamusoro. Advantage yanga iripo pakutenga kunze yanga iri yekuti mitengo inenge iri nane, uye yanga ichibatsirawo kuimprova supply zvaira kuti production yechingwa isakakanisika. Saka inini ndaifunga kuti hurumende ingadai yakawedzera maimport tariff, maimport duty pachienzanza nekubhana kuimport kweflower. Saka I think ndo maonero angu inini ekuti hazisi zvandinotsigira, nekuti even makaona World Trade Organization haibvumidze nyika kuti dzinge dzichibhana kuimport kwemacommodities.
Tinonzwa kavanogaya upfu vari kuchemawo kuti vanga vachitorerwa bhizimisi newiti yanga ichipinda yagaiwa zvikuru kubva kunyika yakaita seMozambique.
Ichi zvichokwadi, think zvinobvuka kune zvamabhadaro kuti hongu tinofanira kunge tichiprotektawo malocal producers, malocal players. But maonero angu ndaambiri kuti dai hurumende yaisa miripo iri pamusoro yemaimport duties on flower, zvinoitira kuti even hurumende nemarevenue ehurumende anogona kunge achiwedzerawo, uye zvinogona kubatsira mukuwandudzika kweupfumi.
Asi ka Dr. Chitambara, mutemo uyu haurambidzi here kupinzwa kwezvinhu zvakagadzirwa kare munyika, kwete zvinhu zvinozoda kupedziswa kana yavangati value addition zvakaita sekana iyo flower?
Zvo zvatatichifunga makaona wanga wachinyanya kurambidza zvinhu zvakatogadzirwa kare zvachikombita nezve muno zvinogara sana Cremora nezvimwe zvimwe finished product. Flour is a semi finished product yanga ichishandiswa mukuzogadzira chingwa. Saka hatingu rumede yaiwandudza yaisa flour even though mutemo wangu wachimbonyanya kubata zvinhu zvakatogadzirwa zvasvipinda muzimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare nestudio 7. Gore rapera ra 2016 igore ranga rakaomera vazhinji pamwe nehurumende. Munyika makaita dambudziko rekushomeka kwemari zvakapa kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riparure mari yemabond note ayo anonzi haasi kubatsira kugadzirisa dambudziko iri. Hurumende yakakundikana kubhadhara vashande vayo mihoro pane nguva uye nyanzvi mune zveupfumi pamwe nematongerwo enyika dzinoti vanhu vanofanira kusunga dzisimbe nekuti 2017 igore richange rakaoma kudarika gore rapfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo hurumende yakadzika mutemo unorambidza kupinda munyika kwezvinhu zvinogadzirwa muno kana kuti statutory instrument 64, nyika iri kuramba ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kudarika zvainotengesa nekuda kwekuti maindustry haasi kushanda zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvinonzi zvakakonzera kushayikwa kwemari munyika zvikazoita kuti Reserve Bank of Zimbabwe iunze mhando yemari yemabond notes muna mbudzi wegore rapera. Mubhajeti ravo regore rino gurukota rezvemari vapatrick chinamasa vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nechikamu chimwe nechidimbu kubva muzana 1.7%. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti ramangwana rezimbabwe harina kujeka nekuti zvese zvakakanganisika muna 2016 pamwe nevakazvikanganisa vachiripo uye havana shanduko yavari kuita.
Pachaita negative growth zvirati upfumi hucharamba huchidzikira. Ekonomi vari kufungidzira kuti ingangoita -1.2 kana -2%. Isi tinoona inenge iri kuma -3.5 -4% ndo kwaichazvinhu zvikaramba zvichiitika. Vanhu varipo vakawanda vane zvavanazvo zvavari kuda kumaprojects avari kuda kuuya nawo asi mapolicies edu haasati anyatsa kuti twasa asi takatarisa ramangwana tichienderera mberi rinenge risina kunyanya kujeka panyaya dzezveupfumi.
Vanotiwo kunyange hazvo vachina masa vane matanho avakaparura mubhajeti regore rino ekukwezva vekunze kuti vauye kuzosima mari yavo muno pamwe nekusimudzira mabhizimisi. Havaoni izvi zvichiitika nekuda kwezvikonzero zvekunetsa kwemari. Vanotiwo zvikwereti zvezimbabwe kumasangano akaita seWorld Bank, African Development Bank nedzimwe nyika ndizvowo zviri kutadzisa nyika kuwana mari yekusimudzira maindustry ayo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Joa vanobvumirana vakuchera vachiti kuti Zimbabwe ikwanise kuwana rubatsiro rwemari inofanira kutanga yabhadhara zvikwereti zvayo. Vanoti pari zvino Zimbabwe haikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo zvinodarika mabhiriyoni gumi emadhora nekuti maindastry ayo haasi kushanda pamwe nenyaya yeuori mukutengeswa kwezvicherwa.
Ezvomwezi farming yenu neindastry yenu yatoti manufacturing iyaya zvikavasimuka hatisimuke bhosi kumining madhamonds ari rafambidza nyika inoyo nenyaya yekuti hurumende nevanhu vayo vaiva mari vaipamusorapa vaiva mari yaibva kumadhamond.
Vajoa vaudze Studio 7 kuti nyaya yemitemo isina kujeka pamwe nemakakatano ari mubato riri kutonga reZANU PF ndizvo zvimwe zviri kuvhiringa upfumi hwenyika.
Remember kuti tungamirwa nemunhu ane 93 years. Saka pa 93 years vanotarisa zvese izvozvo, vanoudza sei mari? Pane uncertainty kuti kana akabva rakaramba iripo what will happen, ende anga iripo nguva yese yakareba yese ichicho achachinja izvozvi. Saka vaumbounze mari muno.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruyanya vanotiwo nyaya dzematongerwo enyika asina kumira zvakanaka munyika zvikuru sei muZANU PF ndidzo dziri kuita kuti vekunze vasauye munyika pamwe nekuti mabhizimisi emuno asashande zvakanaka.
Saka kana vakasagadzirisa nyaya yekuti mapolicies ave consistent muve neharmony mune nokugadzikana kumapolicies nokubata nyaya yezveuba nyaya yecorruption ndioni sekuti nyadzo zvopfumi zvingaitika. Ukata vanotukana zvakanyanyisa zvinoitwa muzano handisa ndavozviona kubva pakaita nyika ino independence in 1980. Every day vanhu vezano vanotukana paTwitter zvisati zvamboonekwa pasi rino.
Kunze kweizvi, munyori anoona nezveupfumi mubato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vachimirira Hatfield mudare reparamende, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudza Studio 7 kuti uori ndihwo umwewo huri kuvhiringa mabasa eupfumi munyika.
Takashamisika chaizvo nenyaya ye15 billion yatakashayiwa. Tikazoona maparastate arumo munana Net 1, munana Tel 1, munana Zesa namamwe maparastate akawanda mashefu achidya mari dzevanhu.
Asi vanomirira rimwe sangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vanoona sokuti gore rino rinenge rakanaka nekuda kwemitemo yakadzikwa nehurumende, zvikuru sei mutemo wokudzivirira zvimwe zvinogadzirwa kunze weStatutory Instrument 64 pamwe nekushandiswa kwemabond notes. Asi vanoti dambudziko rokushomikwa kwemari rinofanira kugadziriswa.
Dambudziko remari tinotarisa kuti ringe richigadziriswa mugore ra2017.
Asi vanomirira Highfield West mudare reparamende vapsychology mazivisa vezano PF vanoti zvirango ndizvo zviri kupa kuti upfumi hwenyika hugwadame.
Dambudziko remutaura kuti kutadza kugadzira, sei tiri kutadza kugadzira? It's because of my sanctions.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi nematongerwo enyika dzinotiwo nyaya yesarudzo dzichaitwa muna 2018 ndiyo ichavhiringidza nyaya dzeupfumi, uye vanofunga kuti vekunze nevemabhizimisi vanogona kumirira kusvika sarudzo idzaitwa vasati varonga kuti vasime mari yavo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeGambia yavhara nepfenyuro yakazvimirira panguva iyo zvinhu zvisina kugadzikana nekuramba kutambira kukundwa musarudzo kwemutungamiri wenyika iyi, musarudzo dzichangobva kuitwa. Nepfenyuro yeTeranga FM, iyo inoturikira nhau dzinobva kumapepanhau emuGambia dzichiswa mururimi rwemo, yanzi ivharwe nevanoona nezvekugadzikana kwenyika nezuro nezvikonzero zvisina kuziviswa. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti vachapa mashoko avo ekuoneka svondo rinouya, vachitarisa zvavakabudirira kuita munguva yavaive pamuzinda weWhite House, uye vachipawo pfungwa dzavo nekuri kuenda nyika apo vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kutora masimba musi wa20 Ndira. Mapurisa pamwe nevakuru vepachipatara vanoti vanhu vangangosvika 30 vaurayiwa, vamwe vanoda kusvika 25 vakakuwadzwa nhasi apo munhu aputitsa mabhambo anga akazara mumotokari pane imwe nzvimbo yemusika unozara veruzhinji muBaghdad muIraq. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vanhu vane zvirwere zvakaita seitsvo, shuga, gomarara nemoyo vanoti vakaona chitsvuku mugore ra2016 vachiedza kuchengetedza utano hwavo nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaSimeon Jamanda vanorwara nechirwere cheitsvo uye vanoenda kuchipatara kaviri pasvondo. VaJamanda vanoti nekuondomoka kwoupfumi munyika upenyu hwavo hwakavaomera zvikuru.
Ndakadiagonizwa 2 years ago, ndikanzi ndakufanira ndipote ndichinoitwa iyaya inonzi dialysis. Saka dialysis iyoyi ndinoitwa kaviri pasvondo, chipiri nechishanu. saka ndinofanira ndinobhadhara $200 musi wechipiri, $200 musi wechishanu kuti nditwe dialysis iyoyo ndikapotsa musi umwe chete. It means condition yangu inobva yatodeteriorate.
VaJamanda vanoti kurarama nechirwere ichi mutoro mukuru, uye vanokumbira hurumende kuti iedze kubatsira vane zvirwere zvakaita sechavo zvinoda mishonga nguva nenguva.
Saka ndikuona riri dambudziko hombe chaizvo kurarama nechirwere ichochi.
Amai Maria Gombedza vane makore 50 nemapfumbamwe vanorwarawo nechirwere cheshuga vanoti dai pasina vana vavo deno vachinonga svosve nomuromo sezvo mari yavanowana yemudya ndigere iri shoma shoma.
Kutenga mishonga kunondiremera nemhaka yekuti handigone kuyu handichashandi. Ndirotobatsirikana nekutengerwa newana nedzimwe hama dzinenge dzanzwa tsitsi. Ndawo mishonga iyoyi inodhura.
Masangano anomirira vanorarama nezvirwere zvakasiyana siyana vanoti kuva nechirwere munyika munyama mukuru. Vanoti nhengo dzavo zhinji dziri kununga svosve nemuromo mukuedza kuchengetedza utano hwavo. Munyori mukuru musangano reDiabetic Association vaChristopher Sambo, uye vachiraramawo nechirwere cheshuga, vanoti matambudziko avo gore rino akazowedzerwa nekushayikwa kwemari mumabhanga. Vanoti nhengo dzavo zhinji kusanganisira ivo vari kutatarika kutenga mishonga inodiwa kunyanya kwevave pamudya ndigere.
Tinomwa mishonga everyday. Tine mishonga inomwiwa mangwanani, tozomwa manheru. Manheru acho iwayawo zvibaya zvakare nejekiseni. Tinose vanhu kutsanangura vandaita vekuti tava mapeshenia. Mari yacho inonetsa kuti uiwane. Ende pamusoro pazvo mumafamasi mazhinji vanenge vachiti vanoda keshi.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Masitara vanoti kunyange hazvo kodzero yeutano iri mubumbiro, varombo kunyanya vanonoonekwa mwedzi nemwedzi kuzvipatara havasi kukwanisa kuchengetedza utano. VaMasitara vanotiwo kutadza kubatsirwa kwekambani yehurumende inogadzira mapiritsi nemishonga yeNatfarm kwoita kuti mitengo yazvo ive pamusoro-soro.
Asi general outlook yacho ndeyekuti varombo vakunetsekana kuwana access to healthcare, even more vanenge vane machronic conditions ekuti anoda kuti vaonekwe mwedzi nomwedzi vachipuwa mapiritsi.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzoruzhinji mhosva reBelinda Chinowawa vanoti kusvika hurumende yave kuisa mari netsarukano kubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana, kodzero yeutano icharamba iri zviroto.
Hurumende yedu senyika iri part of the African Union yakasainawo inonzi Abuja Declaration yavanotaura ivo kuti 15% yenational budget inofanira kuenda kune nyaya dzehealth. But tinoona kuti in practice hazvisi kukwanisa kuitika izvozvo kuti mari yakawanda kudaro iende kuhealth, zvichireva kuti mahospitals havasi kuwana as much equipment or assistance as they require.
Mubudget regore rinouya kurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vari kuronga kuumba homwe inonzi Health Levy Fund, asi hazvisati zvava pachena kuti mari iyi ichange ichibatsira vane zvirwere zvipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tochienda kuna Blessing Zulu achitipa pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekodzero dzevakaremara.
Kuchengetedza kodzero dzevanhu vakaremara chimwe chiga chakakosha zvikuru change chichida kuzadzikiswa nehurumende yeAmerica ichitungamirwa navaBarack Obama. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vanotsinira kuti hurumende yavo inokoshesa zvakanyanya kodzero dzevakaremara. Vanoti hurumende yavo iri kubatsira vakaremara kuburikidza nekugadzirwa kwemigwagwa, dzimotokari, zvivakwa nezvimwe zvavanokwanisa kushandisa nyore kunyange hazvo vamwe vavo vachifamba vari pamawheelchair. Amai Judy Human ndivo chipangamazano chekutanga mubazi ravaKerry kana kuti First Special Advisor for International Disability Rights. Varikurudzira America kuti izadzikisewo zviga zvechibvumirano chekuchengetedza kodzero dzevakaremara pasi rose kana kuti United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The World Bank ne the World Health Organization vanoti vanhu gumi nevashanu kubva muzana pasi rose vakaremara. Amai Human avanofamba neuche vanoti vafamba kunyika makumi mana vachikurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevakaremara nedzihurumende vemabhizimisi nemasangano akazvimirira oga.
Tinotenda Blessing. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemitambo vanoti vari kutarisira shanduko mugore ra2017. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJafet Mombera vanoti vari kutarisira shanduko mumaitiro ehurumende kuti pewo mari kumitambo.
Ndichitarisa mutambo hurumende inofanira kuisawo mari mumutambo. Kutara mutambo usumuke like AFCON were there, but we need support yakawanda from hurumende kuti vapana vane ma incentives anodiwa.
Hurumende yeZimbabwe haina nhoroondo yekupa vatambi mari, asi vamombera vanoti mari yakakosha zvikuru pakuti inowedzera mwando muvatambi uyezve inokurudzira budiriro mune vechidiki.
Mitambo inosumuka nehurumende. Bosi tisina mari mitambo haisumuki, saka tikurudzira kuti vatipewo mari kuhurumende.
Vatakawira mutombeni avo vanove nhengo yevatsigiri venhabvu yeWarriors Fan Club vanoti vari kutarisira kuti maWarriors achapa Zimbabwe matangire egore akanaka nekutamba zvinofadza maAfrica Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuGabon. Vamutombeni vanoti vari kuona maWarriors achitora mukombe uyu nemhaka yegadziriro yakasimba yanga ichiitwa.
Ndiri kuona kuti AFCON yedu yeZimbabwe tinotora because tarisiro yegadziriro yedu yakanaka yakarongeka. Tikataza yedu kutora asi hatinoenda mberi.
MaWarriors ari kutarisirwa kusimuka musi wechishanu vakananga kuCameroon munzira yavo yekuenda kuGabon. Vaimbove mutungamiri wetenis Zimbabwe vaPaul Chingoka vanoti gore rino chikwata chenyika cheDavis Cup chinofanira kuratidza kuti mutambo uyu uchirimo munyika nekukunda muEuro Africa Zone Group 3. VaChingoka vanoti gadziriro remakundano aya ayo ari kutanga muna kurume inofanira kutanga iko zvino. Mukuru weOriental Boxing Promotions vaChris Malunga vekuZambia vanoti vari kutarisira mutambo mukuru pakati paCharles Manyuchi naDani Garcia wekuAmerica vachirwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council. Manyuchi anoti akatotanga kare gadziriro yemutambo mukuru uyu.
Last week ndakatanga kutrena kusvika 1st of January nendatanga season yangu zvakanaka ndichigadzirira mutambo changa iri.
VaMalunga vanoti vari kutotaurirana nevanotungamira Garcia kuti vaone kuti mutambo uyu ungaitwe rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura nemi nemaonero enyu nemamiriro akaita upfumi muna 2017. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbo wagavhuna wedunhu reMashonaland West vaPeter Chanetsa vanoshaya. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika pamwe nedzeupfumi dzoyambira kuti zvinhu mugore ra2017 zvichatonyanya kuoma munyika zvichikonzerwa nenyaya yegadziriro yesarudzo dza2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.